Mumashoko avo pakucherechedza makore gumi nerimwe, komisheni iyi yava kushanda yakazvimirira kubva kubazi rezvemutemo. Munyori weJSC vaWalter Chikwana vati chimwe chezvinangwa zvavo gore rino kurerutsira vakaremara pakuenda kumatare pamwe nekuverenga magwaro emutemo. VaChikwana vati gore rino chete vane urongwa hwekugadzirisa zvivakwa pamatare ese munyika kuti vaya vanofamba nemawheelchair vakwanise kupinda mumatare. Vatiwo mitemo yakaita seMaintenance Act, Children's Act nemimwe ichaiswa muzvinyorwa zvebraille kuti vakwanise kuishandisa mumatare.
Tirikutarisa nyaya dzekuti tigadzire maelevators ari pahigh court yemuHarare, paHarare Magistrates Court nekutrade court kuBulawayo. Tirikutarisa nyaya dzekuti mabumbiro emutemo anoti Maintenance Act, Children's Act, Domestic Violence Act taise braille language kuti vanenge vasingaoni vaya vakwanise kunge vachaerenga vachashandisa pavanoenda kumatare edzimhosva.
VaChikwana vativo vachagadzira gwaro rekubatsira vanoshandisa mitauro yemaoko, uye vati vashandi vese vematare vachadzidziswa pamusoro pemutauro uyu.
Tiri kutarisa kuburisa inonzi Sign Language Manual yatiri kuita neUNDP yekuti vaya vanenge vasinganzwi vanokwanisa kunge vachitaura nemasainzi vange vachibatsirikana panouya kumatare edzimhosva. Saka manyoyo tiri kutoiburisa tobva tatraina mainterpreters edu nevanoshanda mumatare edzimhosva kuti vange vachiishandisa muzvakanaka.
Vamasimba Kuchera, avo vanoshanda nesangano reCenter for Disability and Development, vaudza Studio 7 kuti vanotambira urongwa hweJSC vakati vanovimba kuti huchabudirira.
Asi taneta kuitwa manyautsa mukanwa chembere kurota ichiyamwa, kukwidzwa ndege yemashanga kana ndege dzemashanga nezvivimbiso zvisingazozadzisiki. Saka tinovimba kuti muurongwa hwavatsanangura vanhu veJSC mune nzira yekuti tizovarangaridza kuti makavimbisa zvakati nezvakati nezvakati musi wakati, kuitira kuti tinge tizokwanisa kufambira mberi.
Gweta zvakare vari nhengo yesangano reLawyers with Disability Association vaAbraham Mateta vati zviri kurongwa zvakanaka chose, asi zvakakosha kuti vanoshanda mumatare kusanganisira vatongi, vanyori nevaturukiri vanzwisise nyaya dzine chekuita nekuremara.
Izvi zvinobatsira kuitira kuti dzimwe nguva pasaitika yatingati pachirungu miscarriage of justice. Saka zvinobatsirawo zvekare kuti vakwanise kunzwisisa even magweta akaremara kuti anoshanda sei.
Pava nechirongwa chinonzi Integrated Electronic Case Management System chiri kutungamirwa nemutongi wedare repamusoro Justice Joseph Mafusire. Justice Mafusire vaudza Studio 7 kuti izvi zvicharerutsira vanhu nekuti hapachashandiswa mapepa akawanda sezviri kuitika pari zvino.
Inzira yekutongwa kwedzimhosva, kushandiswa kwedzimhosva panenge pasina mapepa akanyanya kuwanda, uyezve inzira yekuti izvo vanhu vanenge vaine mukana wekuti vawane kuenzaniswa nyaya dzavo kumatare nenguva diki diki, uyezve zviri nyore.
Justice Mafusire vati vanotarisira kuti kusvika munandira gore rinouya matare pamusoro eConstitutional Court neSupreme Court anenge avi kushandisa nzira iyi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.